vaongorori vesarudzo vane basa vakakosha nekuti vanopa chiremera kunyaya dzesarudzo, vanopa ongororo yekuti vanotaridzawo panenge pagonekwa, panenge paresveka, kuitira kuti nyika igone kuzosvika padanho rinenge richifadza nyika dzepasi rose. Ndiyo iro donzvo rinoita kuti ukama hwenyika, ngatitore seZimbabwe nepasi rose, hunake huendeke kana ichinge yatsigirwa kuti yafambisa sarudzo nemazvo kubva kumashoko evaongorori.
European Union Observer Nation vakanga vachiongorora sarudzo dzemuna Chikunguru vanoti nhasi vari kubudisa zvavakawana pakuongorora sarudzo idzi. Zvichine basa here izvei vamazinga?
Hongu, zvine basa guru kwazvo kuti veEuropean Union vataure zvavakaona musarudzo dzemuna Chikunguru dzekuZimbabwe. Uyezve chinonyanya kukosha ndechekuti hurumende yeZimbabwe itee nzeve, iteerere kuti ndezvipi zviri kutaurwa, ndepati pakaposwa, ndepati pakagonekwa. Nekuti kana tichiona mamiriro ezveupfumi kana kuti kuvandurwa kwekudyidzana kweZimbabwe nepasi rose kunosimbiswa nekutevedza zvinenge zvakataurwa. Ngatirangarirei kuti European Union yanga yava nemakore ane chitsama isingatendedzwi kuongorora sarudzo. Saka mashoko aichabuda iko zvino anokosha kuti zvionekwe kuti zvirokwazvo Zimbabwe yakaparura chikamu chitsva here kana kuti kwete, zvinongova zvenguva yakare. Nyanyeiwo zvichazotaurwa nehurumende yeZimbabwe kuti vanogamuchira here mashoko achatorwa neEuropean Union nhasi. Izvozvo zvakakosha zvikuru sei, zvinotaridza kuti nyika yakatarira kupi, iri kuenda kupi. Kana zveupfumi munyika zvakaita manyamamere nerongo zvinogona kugadzirika kana paine chiedza pamashoko anobva kuEuropean Union.
Vamwe vanogona kuti kana vakabudisa mashoko okuti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka, zvichabatsira chinyi iyo hurumende yava kutotonga?
Zvinobatsira kuita ramangwana. Ngatisangarire kuti hurumende yava Mnangagwa ndiyo yakakoka nyika dzakawanda pasi rose mumasangano akasiyana siyana anosanganisira European Union, kureva kuti naivowo vaitozvikoshesa kuti vanoda kuziva kuti vamwewo vepasi rose vari kuti kudii nemafambisirwo ezvinhu mukati meZimbabwe. Kureva kuti kana vakati pane pakapotseka, hurumende yeZimbabwe inenge ichifanira kuti iti tagamuchira, tinogadzirisa, nekuti sarudzo hadzina kupera negore ra2018, kune dzimwe sarudzo dzichatevera. Saka matambirirwo achaitwa mashoko anoturwa neEuropean Union anotaridzawo kuti hurumende yedu yakazvipira here kutsiurwa, kurumbidzwa kana kuudzwa zvimwewo nevepasi rose.
Imi muri nyanzvi munyaya dzokuongorora sarudzo, munotarisira chinyi kubva kuEuropean Union Observer Mission?
Tinoona kuti European Union Observer Mission haisi sangano ratingati ringaruma richifuridzira. Tinotarisira kuti vachataura chokwadi, havarovi mbwa vakaviga mupinyi. Kana pane pakaresveka, nyanyei mhirizhonga yakaitika nekuridzwa kweputi nemauto musi wa 1 Nyamavhuvhu pakafa vanhu vakapfurwa vanodarika vatanhatu. Nyaya iyoyo totaa kuti ichataurwa zvakarewo pachitaridza kutsoroposwa kwekuti hazvina kunaka zvakaitika. Tinotarisira kuti veEuropean Union vachadonongorawo zvimwe zvavakaona zvinoshoreka, kusanganisira mashandiro evanotepfenyiwa nawo muZimbabwe vakamirira divi rehurumende vanenge vakati kwati kwati nemusangano unotongoredza MPF. Zvese izvozvo tinoonekwa kuti zvichabudiswa pachena kuti zvigadziriswe kuitira mangwana, kuitira kuti vanosaramba vachichema chema kuti kone mhaka yei Zimbabwe isati yasvika pachikero chakadzama chakarema chekuita kodzero dzakachena dzisina mhirizhonga, uyezve dziri dzedhichetere dzisina kuti pane vanenge vachikweva vari kudivi rebato rinotonga.
Chii chingaitwe kuti vanoongorora zvesarudzo vatorwe nechiremerera uye kuti zvavanotaura zvishandiswe pakupindudza zvinenge zvaitika pasarudzo?
Chikuru chinofanira kuitwa pakutanga kuzvipira kwevatungamiri venyika. yezimbabwe ndose kutanga nokuti kana munhu ari nini asingadi kusiurwa hazvibetseri kuti chero ani akataura chero akamira pamusoro pegomo chinokosha ndechekuti utungamiri huti takazvipira kutsiurwa kugadziriswa kuudzwa pakanaka nepakaipa kwete kuti vanhu vanofunga kuti kuti zviendeke vanofanira kunge vachingorumbidzwa chete kubva richibuda kusvika richivira